Vachitaura mushurume musangano wakaitwa nezuro pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House, amai Paulina Mpare waGwanyanya, avo vakasarudzwa semutevedzeri wemunyoro mukuru webato paCongress ya 2014, vakati musangano wavo wanezuro wakaona mutongo weSupreme Court senzira yekuda kuparadza bato ravo. Vakati vamwe vakuru vakuru vakasarudzwa paCongress ya 2014 vakaita samuzvare Kupe, mutevedzeri wasachigaro vaMorgan Komichi, pamwe nemunyoro mukuru vaDouglas Monzora, vaiziva nezvemutongo uyu, ndosaka vakatanga kutodzinga dzimwe nhengo dzeMDC Alliance muparamende. Vamwe vakapinda mumusangano wanezuro vaJameson Timber vakati chisungo chekukoka utungamiriri wese wakasarudzwa muna 2014 zvakaitirwa kuti utungamiriri uhu huzotsanangura kuti vofamba sei sebato.
Vanhu vakurukura vakati ivo havawirira nezvakabuda kumatara, vachiti ivo ndo varidzi vemusangano. Ivo sevaridzi vemusangano ndo chete vanokwanisa kuti vatare gwara rinofamba nemusangano. Saka vati ivo kuti tikwanise kuti tiite izvi, takushedza wakanga huri utungamiri wenguva iyoyo kuti uye tisangane in 14 days standing committee kuti tozotofa.
Asi vakomichi vakaudza Studio 7 kuti musangano wanezuro wakaitwa zviri kunze kwemutemo uye havasi kuzotevedza zvakabuda mumusangano uyu. Asi vatimba vakaudza Studio 7 kuti hapana chinofanira kunetsa sezvo vakomichi nechikwata chavo vakati vanoda kutevedza bumbiro rebato pamwe nemutemo wenyika.
Vangonzorana namakupe vataurira nyika yose kuti ivo vada kuti vatedzere zvemutemo, vachitedzera zvebumbiro remutemo yavanoti constitutionalism. Zvinotira kuti tivaone kuti iye zvino vanotedzera here zvavakataura kuti vakamiririra.
Zvimwe zvisungo zvakabuda mumusangano uyu ndezvekuti vakomichi muzvare Kupe navamonzora vanofanira kumbomira kumirira vamwe vakuru vebato iri kudzamara musangano wavari kuda waitwa musi wa 6 Chikumi. Vaurayai zembe vebato reDemocratic Party vanoti makakatanwa ari muMDC anokonzerwa nekuti mubato iri mawanda zvitubu, asi vanoti musangano wanezuro wakakosha sezvo uine chinangwa chekuti vese vari kunetsana vagare pasi vogadzirisa zviri kunetsa.
Saka muono wangu ndokuti vamonzora na muzvare Kupe na vakomishi ngavachiinda mudare rechisungo chaZuro irori vachindoonana nahamwe, zvobude imomo kukanya urangana. Ndo maonera aningaita ini, kwete kuti vangazoramba kuti toita tega nokuti musangano hautina vanhu vatatu, wangosiro vanhu vatatu. Kana vai Supreme Court yakati indai ku2014 vazhinji vaiva vakasharwa 2014 vachipo, ndivo zvivaita musangano nhasi kana matizuro vachidana kuti vatatu havachiuya dare iroro vochidzeya mutongo weSupreme Court iyoyo kuonekwa kuti uchagadzisika sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanotiwo kuungana kweutungamiriri weMDC muHarare nezuro kwakakosha uye zvakakosha kuti vazeye nekuona kuti voita sei nemutongo weSupreme Court.
Pamutemo hazvina kujeka kuti musangano wavaita unenge wakamira papi maringe nezvakatarwa neSupreme Court pamusoro peinonzi Extraordinary Congress. Asi zvinenge zvakanaka kuti kana vanhu vese vanga vari mumastructures varipo vakawanda vaine chisungo chimwe chete, zvakangonakawo kuti chisungo ichocho chingoendeswa kuExtraordinary Congress nekuti ndiyo inogona kutupfunura dambudziko riripo rezvemutemo ratsvetwa pamberi peutungamiri weMDC neSupreme Court yeZimbabwe.
Dare reSupreme Court rakati makongresi akaitwa navachamisa namuzvare Kupe haana kuitwa zviri pamutemo zvichitevera kushaya kwavatsvangirai muna kurume 2018. Dare iri rakati muzvare Kupe avo vakasarudzwa paCongress yemuna 2014 semutevedzeri wemutungamiriri webato ndivo vanofanirwa kufanobata matomu vodaidzira Congress inosarudza mutungamiriri mutsva. Kana muzvare Kupe vakatadza kudaidzira Congress iyi, dare rakati izvi zvinofanirwa kuitwa navakomichi. Kunetsana muMDC kuri mumatare ezimosva zvichitevera danho rakatorwa neMDC yavachamisa rekupikisa kudzingwa kwakaitwa nhengo ina dzebato iri muparamende neMDC yamuzvare Kupe, iyo inoti yakatora masimba zvichitevera mutongo weSupreme Court. Matsamba ekudzinga nhengo idzi akanyorwa navamonzora avo vakaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri mushure mokunge vaona kuti nhengo idzi dzakange dzisaite zvido zvebato, uye mumwe wavo vaCharlton Wende vakanga vazivisawo paramende kuti vaida kudzinga vamonzora navakomichi. Mutongo wedare High Court Justice Tawanda Chitapi vari kutarisirwa kupa mutongo wavo panyaya iyi svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.